Vachitaurane Studio 7, Sachigaro Media Institute for Southern Africa vakaudin maunganidze, vachisesangano ravo riri kukurudzira vaEmmerson Mnangagwa kuti kumbunyikiswa kwevatori venhau sezvaiitika pautongi hwavaRobert Mugabe kusadzokorodzwe. Vamaunganidze vakurudzira mutungamiriri mutsva uyu kuti bumbiro remitemo yenyika iyo inopa kodzero kuvatori venhau riremekedzwe.
Isuse visa Zimbabwe tinoda kukurudzira mutungamiriri wedu wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaite kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Kwatiri sevatapire nhau tinoda kushanda tisingasungurudzwi uye kuti tisambunyikidzwe mukuita basa redu sezvataimboitwa mumazuva emutungamiriri achangosiya basa. Tinokumbirisa kuti mitemo inombunyikidza vatori venhau yakaita seIPA neBroadcasting Services Act ibve yangoraswa. Kutaura kudai, mitemo iyi ingadai isipo zvachose dai bumbiro redu remutemo wenyika rairemekedzwa.
Mumwe mutori wenhau anoshandira muHarare, Muzvare Anna Chibhamu, vati vari kutarisirawo kuti mitemo yakadai seIPA nePOSTA ibviswe sezvo vaMnangagwa vakataura zvebudiriro yenyika pamwe nekuremekedzana. Muzvare Chibhamu vatiwo vane tarisiro yekuti maresinesi ekutepfenyuranawo apiwowo kumunhu wese anokodzera.
Ini semutori wenhau ndinotarisira kuti purezidendi vedu vanyowani vaEmmerson Mnangagwa dai vakakwanisawo kushandura mitemo yakaiswa munguva yavaMugabe yekudzvanyirira vatori venhau. Tinoona kuti pakushanda kwedu mitemo yakaita seIPA nePOSA inotidzvanyirira zvikuru, hatikwanisi kushanda basa redu takasununguka. Uye tinoona kuti panyaya yemaradio stations mazhinji ari pangori state owned or the people are pro ZANU-PF. Hatina maindependent radio stations, saka taikumbira tikawana macommunity radios anoitwa on nevanhu vari independent kuti nhau dzinyatsowanikwa dzichipakurwa dzakasununguka.
Vakumbirai mafunda, mumwe zvakare mutapi wenhau vatiwo apo nyika iri kupinda muutungamiriri hutsva vari kutarisirawo utongi hunogutsa ruzhinji kusanganisira kuti vatapi venhau vaite basa ravo pasina kusungwa nekushungurudzwa. Kunyange zvazvo bumbiro remutemo wenyika rakanyorwa muna 2013 richipa kodzero yekufambiswa kwemashoko pamwe nekuti venhau vashande zvakasununguka, mitemo inodzvinyirira vatapi venhau nekukanganisa mashandiro avo ichiripo uye hurumende yavaMugabe kusanganisira mapurisa vairova pamwe nekusunga vatapi venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.